chekutanga tinofana kuziva kuti rimu chirongwa chekushandisa mari yekunze nemuno munyika. Saka kana vanenge vachiti mashoma, mashoma pakuti mari dzese aya ndeyekutsigisa mari yedu yeZimbabwean dollar. Asi kana takatarisa huwandu hwemari yeZimbabwean dollar, iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika.
Saka izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti nyange iro goridhe rataurwa kuti riripo ringagona kusvika matanzi maviri nezvidimbu zvishanu 2.5 tanzi. Huwandu hwaro kumayusa hunotokwana kutsigira mari yatinayo yemaZimbabwean dollar.
Mari iriko munyika nemaUS dollars yakawanda sei?
Kumabhanga uku mari jere mayusa dzakanga dzakawanda chaizvo dzichiramba dzichisumuka kuwanda. Panguva yega yega, nguva yareba yatabva iyi, mabhanga anga achigara nemari dzingasvika 1.4 to 2 billion panguva yoga dziri dzemayusa. Dzimari dzinogona kuti dzekushandisika kutenga kunze kwenyika.
Izvi hazvisi kuzokanganisa here uremu hwemari itsva iyi?
Monetary policy ndo yakanyanya kukosha, inoita kuti mari yedu huwandu hwayo nekutsvagwa kwayo nekusikwa kwayo zvinge zvichisangana kundosimbisa mari iyoyo. Saka ndinoona muri kunyanya kutaura zvakanyanya nezvemari itsva yatisingatombozivi kuti yakamira sei uye inoita nezvei. Ngatisimbirire pakuti monetary policy yatakatarisana nayo ichange here iine simba rekugadzirisa huwandu hwemari yenyika. Ndebasa remonetary policy yeZimbabwean dollar. Uye kutsikwa kwemari iyoyo, kutsvagwa kwemari iyoyo yavanoti demand yeZimbabwean dollar.
Vamwe vari kuti RBZ yaratidza kusavimbika sezvo paine humbo hwekuti Fidelity yakatenga goridhe rakawanda. Munotiwo kudine izvi?
Havazivi mafambiro anoita nyaya. Goridhe rinenge richitaurwa kunzi rasvika matanzi 35 rate igoridhe rinenge richitengeserwa kuFidelity. Zvino moti goridhe rauya nevanhu vachitengesera kuFidelity motora motingere zvinoita here izvozvo? Munotora renyu, renyu rinobva kupi zvenyika? Kumaroyalties kandataura iwa.